Inini ndakamirira National Arts Council of Zimbabwe vabiki vechirongwa chemanama awards. Tongozivisa ruzhinji kuti manama awards aswedera. Ariko musi wa 1 March kazhinji kacho tinomaunzo maita kupera kwaFebruary. Nazimazira tinoita February wedu ane mazuva mashoma. Saka musi wa 1 March munenge muchitapirirwa nemanama awards ende rwendo runoti kumaitira muHarare gore rapera tikanga tichikublawaya. Saka nguva yese iyi vabiki vedu vakanga vachihwerengedza kuti vaone kuti vakaita humhizha muna 2024 vakaburitsa mabasa akanaka ndevanani. Next week musi wa 12 ndipo patichange tichiparura kuti vakasarudzwa makategori dzakasiyana siyana vachange vachizowana mubayiro musi wemanama awards ndevanani.
Veruzhinji votarisira zvipi?
So ruzhinji rweZimbabwe moramba makagadzirira muchiteya, and kubva musi wa 12 iwoyo tichazenge takukumbira kuti vanhu vavhotere their people's choice award. Inova ndiyo award inosarudzwa neveruzhinji. Mamwe ese anenge akasarudzwa nemaadjudicators vane hunyanzvi hwekuhwerengedza makategori dzakasiyana siyana.
Gore rakapera takaona mafambiro azvakaita. Gore rino pane zvitsva here zvamuchakanda muzvidobi dobi?
Aiwa, zvidobi dobi zviripo zvakaoma. Muchaona kuti pane vari kutandadza vanhu pausiku hwemanama ipapo pakawanda vaimbi vechidiki vari kusimukira. Asi vachange vachiita zvinhu zvinoshamisa chaizvo nekuti tiba kuti vaite mabasa ari kuratidzawo kuti vari kukura and industry yedu seZimbabwe iri kukura zvekare.
Vechidiki vari kuuya muarts umu vaine zvavanoita nezvavanogona zvechimanje manje zvakasiyana siyana, vari kuwanawo mikana papi muzvirongwa zvamuri kuita izvo?
Tine maawards atakawedzerawo mashoma shoma. Especially kuma special awards kuti kune vamwe vanhu kuti hatigone kuvati vakwikwidze asi vanodawo kurangarirwa kuti vakaita mabasa makuru muarts industry. Saka tinoti kune zvitsva zvakati wandei kuti vanhu vatarisire musi wa 1 March.
Ndichipedzisira zvangu, vechidiki kunyanyanyanya vari muindustry umu vanenge vachiti vanhu vanoitirwa mafavha, vamwe vachihwiniswa vasingafanirwi, vamwe vachinyimwa vanofanirwa. Zvinofamba sei pakuhwerengedza kunenge kuchiitwa uku?
Zvazvinoita zvinotanga nekuti mabasa anohwerengedzwa mabasa eau vanenge vaunza kuti inini ndinoda kukwikwidza mumakwikwi enama aya. Vazhinji vedu vari kuita mukurumbira, vamwe vacho havasi kuunza mabasa avo kuti aiswe pakuverengedza. Ndo pamwe panotangira dambudziko rekuti pamwe umwe munhu anenge achitarisirwa unzi dei ari apinda, pamwe iye wacho haana kubasa rake. Kechipiri, tinotora vana mazvikokota vezvebhuka iroro zvakafanana kana kuri kuimba kana kunyora mabhuku, ndivo vanouya voona voteerera zvavanoteerera zvavanotarisa. Zvimwe zvacho zvinenge zvisiri zvinhu zvinotariswa nevamwe vanhu vese kuti chinzi chinhu chakanaka. Totora mukana pamwe wedzimbo, chimbo chinogona kunge chinakidza asi pamwe vhidhiyo yacho haisi kunyatsobata twese twaitarisirwa, kubva kumacostume design kubva kustoryline. Saka zvinhu zvekuti veruzhinji vanogona kusazvinzwisisa asi vana mazvikokota vanenge vachizvinzwisisa.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru. Chitivharirai neshoko ramunosiyira mhuri yeZimbabwe.
Mhuri yeZimbabwe, tikungoramba muchitsigira manama awards. Gore rinoiri takawana vanhu vakatumira mabasa avo vanosvika 2600 vaita kuti vapindewo mumakwikwi enama iwayaya. And iko zvinoizvi panga pachiitwa People's Choice Awards and tichiona mhuri yeZimbabwe vari kubata nesu zvakanyanya. Iko zvino tinongoti rambai makateya nzeve. Musi wa 1 March tinakidzwe tese tichipemberera veumhizha hwemaoko vachange vachirangarirwa musi uyu maita ba.